Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, uno jipa simba.
Kana ndaka neta,
isi chata kufama, imi mari makanaka, uno jipa simba.
Makadi niko wa tereri ini njini tanono kawande ndi chiti yashika nguva yichurungwa chedu cheze chitendero tisingapedzi nguva tine mubvunzo wabva kune vamwe amai tipei mubvunzo wenyu amai
makadi iko baba wande nevatereri vose ndakandikumbira kuti mutibvunzirevo kuna Reverend Simango zvinoreva mufananidzo wamashawi nezviyo uri pana Mateo 13 kubva pa verses 24 kusvika pa 30. Zvinonzwa kuti mukushi wakaenda kunokusha mbeu yake yakanaka asi kwava mangwana varanda vake vakati voenda kumunda vakawana mavana mashawi vakatobvunza mambo wavo kuti kwezvi zvatinokuzivai muchikusha mbeu yakanaka kumashawi abvepi kunonzi mambo akati unondivenga ndiye waita izvozvo saka iye pakati munoda here tiadzure iye akati aiwa nokuti kana mukaadzura mungazodzura nezviyo saka regai zvikure zviri zviviri zvichaonekwa pakukohwa saka ini mubvunzo wangu uri kuti kana muri muchechi munhu ukaona munhu achiita zvakaipa haufaniri here kumuudza haufaniri here kusiura munhu wakaipa nokuti tinoona nyange uchidudzirwa pavhesi 36 ini zvakangosara ndiine kweseni make kuti handina kunzwisisa tinoziva kuti munyika muna vanhu vakaipa nevakanaka ko mumachechi hatifaniri kutaurirana here kana tikaona munhu unenge akashata ndopandaa nchida kuti ndiende nemufundisi vandibatsiravo ipapo kuti ndinzwisise kuti zvinorevei
sekukumbira kwamaita tabata Reverend David Simango kuti vakubetserei netsananguro manheru akanaka Reverend Simango
manheru ibaba hwande nevatereri vedu vestudio 7
manzwa mubvunzo batsiraiwo mutereri wedu uyo akudomai nezita
pana Mateo chapter 13 chapter yose zvayo ichapter inotsanangura pamusoro peumambo hwokudenga saka panopabvunzwa namai vedu Jesu anopa mufananidzo pamusoro pamashawi nezviyo anotsanangura achiti iye ushe hwokudenga hwakafanana nomukushi wakaenda kundokusha mbeu yakanaka mumunda make saka panapa totoona kutoti uyu ndimwari kana kuti mwanakomana wamwari achikusha mbeu yakanaka mumunda make pavhesi 25 panoti asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi mhosva iri pakuvata kwavanhu Jesu paakatanga chechi yake wakaitanga zvakanaka akasiya mabasa okuti basa riitwe muvanhu vanhu ndivo vakakotsira vakavata pavakavata muvengi ndokubva atora mukana wokuvata kwavanhu akakushawo mukati membeu yakanaka mashawi saka zvino vadzidzi vakati zvingava nani tidzure mashawi asi Jesu akati aiwa regai zvikurirane mashawi nezviyo
kuti mashawi nezviyo zviregerwe zvichikura zvose Jesu airevei apa Reverend Simango
zvinoreva izvo kuti chechi unove ndihwo umambo hwamwari ine vanhu vakanaka navanhu vakaipa hazvigoni kuti vanhu vakaipa vashayikwe mukereke hakuna kereke yakakwana kana kuti iri perfect nokuti mune mashawi mune zviyo saka Jesu unoti regai zvikurirane
amai ava vabvunzawo pamusoro pekutsiurana vachida kuziva kuti kutsiurana mukereke kwakanaka here
kutsiura hakusi kubvisa kutsiura kubatsira kutsiura kwakanaka chinoneka chete ndechekuti munhu anofanirwa kuzviona iye pachake kuti ari muumambo hwamwari harisi shawi
Reverend Simango sei Jesu akashandisa mufananidzo wemashawi shawi rakamboita seiko
shawi rakafanana nezviyo shawi rinoita zvinoita zviyo asi harina zvibereko zviyo zvine zvibereko asi shawi harina saka pakunamata mwari munhu anofanirwa kuva nezvibereko zvinoratidza kuti wava mwana wamwari kana usina zvibereko zvakafanira kutendeuka kuita zvakanaka kuva nerudo usina zvibereko izvozvo nokuregerera usina zvibereko izvozvo ngwarira pachako kuti uri shawi here kana kuti uri zviyo
chii chinofanirwa kubatwa nemutendi apa nai mufundisi Simango
zvinoreva izvo kuti munhu mumwe nomumwe ngaatsvage paamire pakunamata Mwari. Nokuti zviripo zvokuti ungangova unoenda kuchurch zuva nezuva asi usina kutendeuka, usina mabasa akanaka anoratidza kuti uri mwana waMwari. Pane ngozi ipapo, pane njodzi ipapo. Saka vese vanobatsirwa, vanotsivurwa, vanenge vachibatsirwa kuti vaite zvakanaka.
Mufananidzo wemashavi uyu unokosha zvakadini?
Mufananidzo uyu unokosha zvikuru pachurch yanhasi. Mukawana mumachurch amushayi kuvanhu vamunoona kuti ava havaiti zvakanaka, ava vanoita zvakanaka. Saka nokudaro haungati vanhu nokuda kuti washaisha kana kuti wakanganisa chibuda muchurch, haungadzingi munhu. Unotoregera zvakadaro kuitira kuti iye Kristu pazuva rokutongwa shoko rinoti uchatuma vatumwa vake achipatsamura mashawi nezviyo. Asi zviri kumunhu mumwe nomumwe kuti azvigadzirire upenyu hwake kuti ndiri mumambo hwaMwari here, ndiri mushe hwaMwari here, ndinoita zvakanaka here. Kana ukaona kuti pane zvakaipa zvaunoita, tendeuka pamabasa erima kuitira kuti uve zviyo zvinopinda mudura, kwete mashawi anozounganidzwa opiswa mumoto. Mufananidzo unokosha zvikuru. Tinotenda chose kuti mhinduro iyi ichabatsira mumwe nomumwe anonzwa kuti ave zviyo zvezvokwadi zvichapinda mudura kana kuti mukushe kwekudenga kana muumambo hwaMwari.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikurusa netsananguro yamatipa iyi.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, tinotenda nevatereri venyu. Mwari akukomborerei, Mwari ave nemi muzita raJesu, amen.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu nemashoko amunoda kuzivisawo vamwe vatereri vezvezvitendero panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro.
Thank you.